ne ine mutongo iwoyoyo. Isu tiri vanhu veMPC Alliance inotungamirwa navatamisa inove pati yakafumwa navatsvangirai vadaidza mamapati matanhatu 6 iyo MPC ichizoenda ichisevhe. Ialliance yakazozviita bato ndokuenda kucongress muna May of 2019 ndokunosarudza vatungamiri vanoti vatamisa as president Mai Kareni Kore, Vice President. Professor Washman Mube, Vice President. Kedai Biti, Vice President. Tabitha Kumalo, Chairperson. Jobs Kara, Vice Chairperson. David Colton, Treasurer. Charlton Wende, Secretary General. Doo, Tunamini Wataka Saruta, Kokweru, Munamei, 2019. Next Congress, Edwin of 2024. Judgment in Yaitika Nazi, Abuna Pamuno, Bukamaka Wana Pagani Rose. MPC alai atinei nayo saka isusu tinongoonawo varida kuendawo kucongressi vachaendawo sezvamunoziya tokozani kupe akaenda kuelection ya 2018 achimirira kusanga rodzi MPCT anga ari purezidenta wacandidate abva ipapo akaenda kucongress kwaakanosarudzwa sapurezident.
Mutongo uyu zvii zvimwe zvaunotarisirawo kuti unge uchiita kubato renyu zvakaita semidziyo yebato?
Isutiro MPC alai uyu mutongo unongoratidza chete kuti kune vamwe vatakatisemva navo nevari musystem vari protitenda destroy people's project vakavenga neutotamisa zvokukana kuuraya vanouraya ndozvatinongoratidza vati izvizvi ndezvevanhu izvi ndezvamwari hazvise zvakawa hazvise zvakatitwenga MPC is an institution hombe hombe inotyisa hakuna munhu anoistroya MPC alai.